This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 21 2014. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiteyo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvemari nemutungamiri wenyika vopesana maonero avo pane zviri kuitika munyaya dzeupfumi. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika muchitendero chechiMoslem muZimbabwe panguva iyo chitendero ichi chiri kucherechedza zororo reRamadan. Musangano weInternational AIDS Conference unotanga zvine mutsindo kuAustralia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuti upfumi hwenyika hwave kusimuka zvakare, gurukota ravo rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvemari kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika, sezvo maindastiri munyika akawanda asati ave kushanda zvakanaka. Vatiwo nyika iri kushaya mari yekuvandudza upfumi nekuda kwezvirango zveupfumi zvayakatemerwa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maererano nematano ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa upfumi hwenyika, vachinamasa vati kunyange hazvo vane matanho avari kutora, upfumi hwenyika haugoni kusimuka kana maindastry asati ave kushanda nekutengesa zvigadzirwa kunze kwenyika. Vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti hakuna imwe nzira yekusimudzira upfumi kunze kwekuti maindastry atange kugadzira zvinhu. Vati zviri kuitika pari zvino zvekuti nyika inotenga zvinhu zvakagadzirwa kunze kwenyika hazvisi kuzosimudzira upfumi.
We just have to hammer and hammer hard into the mindset of our people that the days of burning money, of miracle money, are over.
Vatiwo kana maindastry ave kushanda zvakanaka, zvichapedzawo dambudziko rokushayikwa kwemari munyika, sezvo nyika inenge yave kutengesa zvigadzirwa zvakawanda kunze kwenyika. Asi vachinamasa vati mabasa avo ekutsvaga mari yekusimudzira upfumi ari kukanganiswa nenyaya yezvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Vati izvi zviri kuvatadza kuwana rubatsiro rwemari pamwe nezvikwereti zvikuru sei kubva kunyika dzakapfuma. Vaenderera mberi vachiti nyaya yechikwereti chenyika icho chave kusvika pamabhiriyoni 10 emadhora chave kutadzisa nyika kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seWorld Bank, International Monetary Fund neAfrican Development Bank. Asi vati chinonyanyosuwisa inyaya yekuti Zimbabwe haina mari uye haikwanisi kubhadhara chikwereti ichi. Vati zvave kune vakakweretesa Zimbabwe kuti vaone kuti voita sei nenyika ino. Vachinamasa vatiwo vane chikwereti kune dzimwe nyika dzakaita seChina uye vari kukumbirawo nyika idzi kuti dzibatsire makambani emuno nemari kuitira kuti upfumi husimukire. Vachinamasa vatiwo hurumende yakatotora chikwereti chese chebhanga guru munyika uye bhanga iri rakatotanga kushanda sebhanga remapazi ehurumende sekuronga kwavange vakaita mubhajeti regore rino. Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhanga munyika, vakati veruzhinji nemakambani havasati vave kuendesa mari dzavo kumabhanga sezvo vasina chivimbo nemashandiro ari kuita mabhanga. Vachinamasa vatiwo chimwe chiri kukonzera izvi inyaya yekuti vanhu vakarasikirwa nemari yavo apo nyika yakatanga kushandisa mari yekunze. Vati vari kuronga kuona kuti vanhu ava nemakambani vangabhadharwa mari dzavo sei. Vatiwo iyo nebhanga guru munyika vari kuziya nzira dzakasiyana-siyana dzekuita izvi, vakati veruzhinji vakasununguka kupawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Vachinamasa vatiwo kushandiswa kwemari yekunze kwakakanganisa mitengo yezvinhu munyika, vakati zviri pachena kuti izvi zvakaderedza uremu hwedhora rekuAmerica, vachiti dhora iri rinotenga zvinhu zvakawanda kuAmerica pane muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the voice
Musika wemari weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE unonzi nhasi washanduka kuve kambani zvichitevera chibvumirano chinonzi chanyoreranwa pasi pakati pevanga vachitungamira musika uyu nehurumende yakamirirwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Danho iri rinonzi rasiya vanga vari varidzi ava kubva pakavambwa musika uyu muna 1946. Vave nemasheya zvikamu makumi matanhatu nezvisere kubva muzana, iyo hurumende ichitorawo zvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana zvemasheya. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo danho iri rakanaka, sezvo misika mizhinji yepasi rose iri makambani, danho rekuti hurumende izopindawo mukambani iyi rinogona kutandanisa vanoda kuzodyara mari dzavo mukambani iyi. Tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pedanho iri.
Yakanakira kuti ma stock exchanges mazhinji emworld anooperate not as mutual companies but as ordinary private companies. Saka izvozvo zvazvo zvazvisina chakamboshata nyanga. Zvazviri zvinhu zvakanaka. Nokuti tiri kungofollowa best practice. However, tiri kuchityidzira vanhu zvakati wandire ndezvekuti most of these other stock exchanges haana a significant government holding mukati. Zvino yeZimbabwe iri kuda kutangisa kuti 32% government holding, and izvozvo zviri kupa vanhu vakati wandei kutya kwokuti ko hurumende yakudeize especially chipinda nepercentage yakakura ikadaro.
Zvingaonekwa here sechimwe chezvinhu zvinganzi indigenization kana kuti kuendeswa kwoupfumi kuvatema kwokuti hurumende inopinda mumakambani sezvairi kuita mune maya makambani izvo?
Yeah, I suppose unogona kudaro hako, asi chiri kuitika chikuru apa ndechekuti vanhu vamwe vazhinji ava vachange vachazopiwa 50%. Then hurumende yotora 32% and ava mastock brokers variko iko zvinongotora 16% kuti iitewo imwe 50%. Still zvinosiya hurumende iine percentage yakawandisa. And kana mukaona kuti dambudziko redu muZimbabwe ndere country risk perception iyoyi, zviri kutaridza izvo kuti iri kutozotorwa nawo zvakawedzerwa yakupinda mustock exchange, nokuti the country risk iri kutarisirwa iyo iri pahurumende mazvona.
Avanga vari mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Mapato maviri MDC nasa ashora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti upfumi wenyika watanga kusimuka. VaMugabe vakataura mashoko aya nezuro muHarare pamakwikwi presidential shooting competition. Vakati zvehurumende yavo icharemekedza zvikuru chirongwa chayo cheZim Asset pamwe chete necheIntegrated Result Based Management System mukuona kuti upfumi hwasimudzirwa zvizere. Asi mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vaMugabe vari kurota nekuti upfumi huri kuramba huchienda kumawere.
Chinhu chinotishamisa kunzwa vaMugabe vachiti upfumi hwenyika hwakura, hatisi kuziva kuti varoreva upfumi hupi hwacho hwavo here ivo semunhu savaMugabe nezanupf yavo, kana kuti upfumi hwevana veZimbabwe. Chatiri kuziva ndechekuti vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo. Hakuna mabasa, zvinhu hazviti kutengeka mumazvitoro, hakuna mari. Vanhu vedu vari kutambura zvikuru, urombo huri muZimbabwe huri kutyisa. Asi hazvitishamisi kuti vaMugabe vanotaura vachidaro, nokuti munhu akura manje havachanyatsoziva kuti chiri kuitika nekipi. Kuda pfungwa dzavo dziri muna 1980 havasi kuona kuti vatova muna 2014. Vana veZimbabwe vari kutambura, vakati promisa vaMugabe kuti vana veZimbabwe vakuchaita mabasa 2 million, Zimu Asset ichashanda. Asi chatiri kuona ndechekuti vana vari kungoramba vari marovha, hakuna upfumi huripo, uyezve hurombo hwatonyanyisa.
Asi hanzika pane Zim Asset neinonzi Integrated Result Based Management.
hapana zviripo makumbo enyoka zvimu asset vamugadi wacho handisi kuti vanotomboriziva kuti inorevei nokuti hakuna zvairi kushanda takaudzwa kuti nezvimu asset kuchava nemabasa 2 million hakuna basa rimwe kana rimwe riripo takaudzwa kuti nezvimu asset kune madzimai anoenda kuchipatara akarapwa pachena asi kune madzimai ari kuti akasununguka akatadza kubhadhara mari yemuchipatara ari kuvharirwa muchipatara imomo mvura hakuna magesi hakuna urombo hwatonyanyisa saka zimu asset anongova manatsa mukanwa chete asina zvaanoreva isu tiri kuti kuvana vezimbabwe tazviona kuti vamugani havana chimuka havana ramangwana ava taakuda kuti tichigadzirira kuti vatsvangirai vapinde pachigaro tokanganwa zvaana mugabe nezverenewal is tofamba nasawe togadzirisa kuti zimbabwe upfumi hudzokere pakare
vanga vari vaDouglas Ngonzora vanove mutauriri weMDCT vanga vari parunare nanotungamiri Nkomo Studio 7 muHarare. Mashoko avaMngonzora atsinirwawo nemutauriri weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vanhlanhla Dube.
Munoona kune vaya vanoti zviri kufaya zviri kufaya vanenge vachitoratidzira kuti kana vari kuAfghanistan zvichifaya vanenge vachidya chingwa kana zvichifaya vachidraivha motikari dzavo kuAustralia kana zvichifaya zvinhuni kuAmerica haungoti zviri kufaya muikonomi usina zvaunoratidza kana ikonomi yacho ichifaya ngavaratidze mabasa avaita ngavaratidze kuti vakukwanisa kuti vabhadhare vahorese vasenzi vehurumende mari inoita kuti vararemo zvakanaka vakuvahoresa nguva yakakwana nguva yakabvumirana ngavatiratidze kuti mastreet kids vabvisa mastriti ngavativatidze kuti malights edu akusenza votiratidza kuti vagadzirisa zesa iri kunetsa vanhu ichivaurayira zvinhu zvavo mumba ikonomi haungangotauri semunhu anoda kuti woita mombe woti ndine mombe 1000 nekuti ari kutaura zviri mupfungwa dzake unodziunza pabani woti onai dzangu idzo 1000 ndizvo zvinoita ikonomi muchirungu vanoti empirical evidence we are defining decimals ekuratidza kuti ikonomi yamuka nezvakadai 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 zvavari kutaura izvi munhu mukuruwo ari kutaura nokuti havangashayi zvekutaura inongori slogan vari kutaura nokuti tinoziva kuti gore ratokwana kuti gede shure kweelection vakataura ivo vakati vari kukonewa kuti ikonomi imuke nokuti vari kusenza nemaMDC maviri inyoka ine misoro mitatu saka vakazobvisa kamino misoro miviri vakushaya kuti sezvo pasina chiri kuitika chii chavangataura vangovhurawo muromo munhu mukuru vakataura asi zvataugwa hapana.
Vanhlanhla Dube ndiwo mutauriri weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vanga vachitaura vari parunhare nanotungamiri Nkomo weStudio 7. Ntungamiri abatawo zvakare mutauriri weZANU-PF varugare Gumbo avanoti veMDC ava vari kungonyomba hurumende yeZANU-PF vachiti vamugabe vari kutaura chokwadi.
Wanga uchifunga kuti veMDC vangagoti kudini handi ndiwo matauriro avo mazuva ese hakuna chinhu chinomboitwa muzimbabwe chakanaka zvinhu zvezimbabwe zvese mumaziso avo zvakaipa chokwadi chiripo ndechekuti upfumi hwenyika hwava kukwira zvishoma zvishoma harisi kuri kukwira zvikuru kuri kukwira zvishoma zvishoma tikatarisa maclusters aripo anoti food security infrastructure tikatarisa value addition nezvimwe zvakadaro tinoona kuti kune improvement yakati kuti chose chose kufood security and nutrition tinoona kuti gore rino kwapera makore akati wande hatisiri kuimporta zvokudya hatiri kutora zvokudya from outside chibage chiri pano GMB yatanga kubhadhara vanhu ndakatengesavo ndikatopiwa tumari saka zvinotaridza kuti zvinhu zvava kuita nani hatisati tamboana mari kuGMB kwamakore akati wandei uye hatisati tamboita chibage chakawanda saizvozvo tikatarisa kuinfrastructure tinoona kuti nzira zhinji dziri kugadzigwa inobva kuairport panapa iri kugadzigwa inoenda kuburu wayo iri kugadzigwa ndandiri kuvict falls weekend ino ndine chinese delegation ndikanoona Joshua Mukau kuairport iri kugadzigwa ramachina zviri kufamba Zambezi water program project we understand machina ari kufuti vari kugadzira methane gas kunana lupanuko iri kuitiwa kuzvino chinganzi upfumi hwenyika hwuchiri kufamba ndezvipi saka mukuru ndiye ari pamusoro panhunguja unoona zviri kuitika pasi uye tina gavhuna wereserve bank vamangunja Vafataura hivyo kutahai wa ekonomi edu yava kukuta turn around. Ma banks ya edu ava ari sound. Wia ma banks majinji ava do declare ba profits.
Varu garogumbo vanewe mutauriruwe bato rezano PF. Vanga vashitaura varu parunari mwarari na ntunga mili nkomo Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musa kanganwa kubata Studio 7 pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pemauto emuukraine nechikwata chiri kutsigirwa nerussia kwasiya vanhu vatatu vafa pedyo nenzvimbo yava mumaoko echikwata ichi yedonetsk. Kurwisana uku kwaitika nhasi pedyo nechiteshi chechitima nenhandare yendege uko mauto ehurumende ari kuedza kutora zvakare guta iri. Mutauriri wemauto emuukraine anoti nhandare yendege ichiri mumaoko ehurumende. Mukuru United Nations va Ban Ki-moon pamwe negurukota rezvekunze kweAmerica va John Kerry vari kuenda kuCairo uko vari kunoedza kuunza runyararo mukurwisana kwasvika masvondo maviri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chiri muGaza. Israel inoti ndege dzayo dzehondo dzarwisa zvakasimba nzvimbo dzeHamas makumi mashanu nhasi kusanganisira nzvimbo mbiri dzinogadzirwa zvombo nenzvimbo nhanhatu dzinoshandiswa marocket launchers. Hamazi inonzi yakandawo zvombo zvemarockets makumi mashanu muIsrael uye kuendesa muchivande varwisi vayo muIsrael vachishandisa mwena yakacherwa. Asi zvinonzi mauto emuIsrael akwanisa kuona varwisi ava ndokubva vauraya vamwe vavo gumi. Mutungamiri weChina vaChi Jinping avo vari kushanya kuVenezuela vaudza mutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro kuti vachashanda pamwe chete mukuvaka mashandiro mushandira pamwe wenyika mbiri dzavo. Mashoko aya akataurwa nesvondo zuva rimwe vachi vasvika muCaracas murwendo rwavo munyika dzemuLatin America umu vari kuda kusimbaradza ukama weBeijing nedunhu iri.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Zviri kuitwa nevamwe vavo pasi rose, vanhu vechitendero cheIslam kana kuti maMoslem muZimbabwe vari kucherechedzawo zororo ravo guru remazuva makumi matatu reRamadan. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotiudza muchikamu chekutanga zvinoitika munguva yeRamadan.
Uku kuchedzera kwemwe mutenderi wechitendero cheIslam achizivisa kana kuyeuchidza vamwe vechitendero ichi kuti nguva yemunamato wemasikati yakwana. Kushedzera uku kunoitwa pamachechi ose maMuslim pasi rose panguva dzose dzinofanirwa kuitwa minamato iyo inoitwa kashanu pazuva. Panguva ino apo vechitendere ichi pasi rose vari pakati pekucherechedza nguva yeRamadan, minamato iyi inobva yanyanyokosha kupfuura dzimwe nguva dzose. Imam Hafiz Hassan, vanove mfundisi weIslam paGweru Islamic Center, vanoti munguva yeRamadan iyo yakatanga musi wa28 Chikumi, vanotsanya kubva manheru kusvika mambakwedza kwemazuva makumi matatu, uye nguva iyi inguva yakakosha zvikuru muchitendero ichi.
Ramadan ipillar, one of the pillars of Islam. MuIslam tine 5 pillars. First pillar ndeyekubelieve muna Allah. Allah is an Arabic word for God. Then muzo believe munani muna prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the first pillar ndika ye Islam. Kana believe ipapo cha unofanira kuzokuita chechipiri kuna matakashano pazuwa ndio second pillar kuita swala. Then oenda ku third pillar. Third pillar ichi is zakat, charity to the poor ndika. Fourth pillar ndio Ramadan. Totanya 30 days toja usiku chete after sunset ndipo patunoja kusvika kuma 4 o'clock kwa kuedza. Then fifth pillar e haji, pilgrimage kuenda kumeka at least once in your lifetime.
Vechitendero ichivanoti kutsanya kwaanoita panguva iyi kunovaswededza pedyo naMwari wavo, vachitendawo kuti pazuva rekupedzisira reRamadan ndipo apo Mwari akaratidza muprofita mukuru Muhammad ruvheneko rweQuran rinove Bhaibheri rechitendero ichi. Munguva yeRamadan vatenderi ava kana yasvika nguva yekudya vanowanzodya chikafu chakadai semupunga nenyama yehuku. MaMuslim anoti hadyi nyama yenguruve. Mwe mtenderi weIslam vachigara muGweru, amai Yasim Milanzi vanoti hapana rusarura rwavanosangana narwo mukurarama nekuda kwechitendero chavo.
Mutemo wedu unonzi tinofanira kugara takazvikavha zvitorimo muQuran. Isusu tinotozvifarira nekuti kana uchifamba muroad kana anywhere unowana of course vamwana nokucriticize nenyaya yedressing iyoyo. Kwozotiwo vamwe vanotokuadmire, vanotokukomenta kuti ah, dressing yakanaka, inoratidza hono. Moreover, unorespectwa paunenge uchifamba, whether wakwira mukombi, whether mubhazi, whether mushop kana pai. Respect yaunopiwa yakasiyana nerespect yevamwe vanhu vanenge vakapfekawo zvinhu zvingori open. Chinhu chiri special zviya zviya chinongoonekwa chinogara chakakavhiwa.
Amai Milanzi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vawane ruzivo pamusoro pechitendero cheIslam kuitira kuti vanyatsonzwisisa zvinoitika muchitendero ichi.
MuIslam mune makaucha zvakasiyana-siyana. Kune kaucha yekuti vamwe vakabva kuMalawi, kwoti mashona emuno muZimbabwe, kwoti maremba. Every tribe iyoyo inenge ine culture yayo. But in Islam hatina zvekuti munhu anozvarirwa. This is Islam, not culture. Culture ndo inotaura nezve zvekuzvarirwa. Hatina culture muIslam. Ndo zviripo izvozvo.
Imam Hassan vanorambawo maonero ekuti chitendero cheIslam chinodzvinyirira vakadzi, vachiti bhuku reQuran rine mirawo inonyatsojekesa kuti varume vanofanirwa kubata madzimai avo zvakanaka, vachitiwo muprofita Muhammad aibatsira madzimai ake kuita mabasa akasiyana-siyana emumba sechiratidzo chekuvaremekedza.
MuIslam madzimai vanobvumirwa kuenda kubasa, vanobvumirwa kuenda kuchikoro, vanobvumirwa kuningirikana kudrive mota. Kurambidza kuti ndike vakadzi kudrive mota haisi Islam, inoitwa kuSaudi Arabia yayi. Vanhu vanenge vachitevera kuti awone kuti ndiko kwakabva chitendero cheIslam kuSaudi Arabia. Saka Saudi Arabia haibvumidze vakadzi kuita se kudrive mota. Saka inodzvinyirira vakadzi, ndio Islam yacho inodzvinyirira vakadzi. Iyeye haisi Islam. Zvekudrive mota zvezve hazvinei neIslam. Iwo utori mutemo wawo ningi wegovernment yawo yekuSaudi Arabia.
Mumwe musikana ane makore gumi nemapfumbamwe uye ari mutenderi weIslam, muzvari Asim Milanzi, vanopokana nemaonero ekuti chitendero ichi chinotadzisa vechidiki kunyatsofara sezvavanofanirwa kuita.
Islam haina kuomesera vanhu semayouth and sedressing. Vakawanda vanotaura pamusoro pedressing and vamwe vanoshora zvedressing, but kuti indotoona zvitonditira kwamba ndakaita dressing yedu iyoyi. Nekuti vamwe handi vanokwanisa kuti vari kufamba murodum, but kuti vanenge vakatoshama, anenge achisvita akapfeka but kuti anenge asina. Plus kuti sekumayouth and some other people vanomix anditika kuti boys and girls, but kuti isusu religion yedu haibvumidzi izvozvo. Kana kuti tichiita maseminars and toita kuti vasikana vanoita yavo vega seminar, vakomana vanoita kwavo vega. Izvi zvinobatsira kuti zvoni pasaitike musikanzwa pakati pedu isusu mayouth, nokuti pakusangana ndopanoitika misikanzwa yakawanda.
Imam Hassan vanoti panopera mazuva eRamadan vatenderi vanoita mabiko vari pamwe chete nehama neshamwari.
Paid zvinga zvichireva kuti tapedza fasting. Saka Eid kupemberera chi? Kupemberera fasting yatinge taita iyai. Saka vanhu vese vanoungana makuseni toita prayer yedu yeid. Tikapedza prayer yeid, vamwe vanokokana kudzimba kunodya kunoita mabiko. Vamwe vachitengerana zvipo, vachipanana zvipo zvakasiyana siyana. Zvipo zviri according to the religion. Zviri munzira yakanaka.
Panguva yeRamadan, vatenderi vanonamata vari muzvikwata kumamosque avo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Muguta reHarare, vaMuslim vanoungana kumuzinda wavo mukuru uri kuWaterfalls nekuBelvedere. Muguta reGweru, vanoungana paGweru Islamic Center nekuIslamic Mosque iri kuMkoba 7. Mukweko yachiunganawo paMoscow Flight iri mudhorobha iri. Kunyange hazvo Zimbabwe ichizikana senyika yevatenderi vechiKristu, munyika mune vanhu vechitendero cheIslam vanopfuura miriyoni imwe chete. Zororo reRamadan rinopera musi wa28 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Mangwana tiri kuenderera mberi nekutarisa tsika nemagariro evanhu vechitendero cheChiIslam kana kuti maMoslem muZimbabwe. Imwe nhengo yebato reMDCT kuBindura vaseimo mene vanoti motokari yavo yakapiswa nebhambu rakagadzirwa nepeturu nezuro mambakwedza nevanofungidzirwa kunzi inhengo dzeZANU-PF. Asi imwe nhengo yeZANU-PF mudunhu reMashonaland Central yaramba kudongwa nezita yaudza Studio 7 kuti inokachamadzwa nemashoko ekuti nhengo dzeZANU-PF ndo dzakapisa motokari iyi sezvo mudunhu mavo muine runyararo runofadza. Studio 7 yatadza kubatawo mapurisa eMbindura kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei vamhene vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Zvazuwa kota to 2 patakanzwa boom sound ndokumuka ndokudongorana pawindo. Ndokuona mumwe munhu achimhanya. Kana takazonosvika kudhoo akanga atokwira mota ndokuenda. Mota yakarohwa pavhiri rekufront kuleft ndokutanga kubvira. Yakabvira yakanopinda nomubonet yakapisa engine. Mota iyi BMW 318 series.
Sei muchifunga kuti mota yenyu yakaita zvekupiswa musinga afungidzire kuti inogona kunge yakangoitawo tsaona yekuti yatsva yoga?
Zvokuti tsaona yega hazviite nokuti mota yakanga yatopakwa yozobvira na 10 to 2 kunze kuedza. Yapakwa kuti vanhu vachangonorara kuma 10 hazvigone. Plus ndakatoona munhu aimhanya achibva pamotokari ipapo. Musi maita saundi iyoyo kanokwira mota yanga iri about 20 to 25 meters away. Yakanga iri chena. Akakwanza kuidentify number plate.
Sei muchifunga kuti yakapiswa motokari yenyu?
It's well known kuti nini I'm a political activist ndiro kwa Morgan Tsvangirai. Yaya dziri kunetsa vanzo kuti weni dzatangira vakanga vari kuno so isai mhanya mhanya nhengo dzeprovinsi chigadzirisa kuuya kwaTsvangirai. Weni dzeyacho tanga takapfeka marigaria. Ndimunhu wekuti ndinobvunzwa and I speak my mind and ndivanzo zvandinenge ndichifunga about my political views angu. Zvando zvandinofunga kuti ndizvo zvimwe zvinhu zvacho zvakaita sei. Zvakonzera izvozvo.
Saka ndianiwo munofungidzira kuti angadai akapisa motokari yenyu?
Ndinofunga kuti ndo vamwe vedu vanozviita kwamai guru veZANU-PF vanoti hapana vamwe vanofanira kuratidza pfungwa dzavo. Ivo ndivo chete vari pamusoro vari supreme.
Asika mubato renyu imire MDC mune kupatsanurana kuri kuitikawo. Sei musingafungidzirewo nhengo dzebato renyu idzodzo?
Kupatsanurana kungavepo kuno kumacentral. There are very few variko and hatina zvatikuti tinoenzana nawo. Vanhu kuti vanenge vachingotaurawo kuti unotsvaga mari kunana biti.
Saka mapurisa ari kuti pane vati vasungwa here nenyaya iyoyo?
Hapana atasungwa. Mapurisa kwakauya majeneral vakauya kumaraundi past 2 to 3. MaCID vatozoitawo kutofonerawo umwe andoziva anonzi Dzeka kuti ini mota yangu yapiswa handina kana action yandaona yeCID. Ndobva vakazouya midday nezuro.
Nhengo yeMDCT kuBindura vaseimo mene. Musangano mukuru wechimakumi maviri weInternational AIDS Conference vatanga muzuva rekutanga nhasi riine hurukuro misangano pamwe nekuongorora mamiriro akaita tsvagirudzo dzeAIDS. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri vari muMelbourne muAustralia umo vari kuziya nyaya dzine chekuita neHIV AIDS. Mutungamiri weInternational AIDS Society vaFrancois Barre Seniors vaudza musangano uyu kuti vamboite runyararo pakuvhurwa kwemusangano uyu vachirangarira nhumwa nhanhatu dzaive mundege yeMalaysia yakapfurwa muUkraine. Vanhu vaive mundege iyi vakafa vose. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichitarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire nechiti murai zvakanaka vateereri ndokusiya mina Chris Gande.